Vachitaura nestudio 7 nasi, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muchikamu chekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekuburiswa kwemashoko, vaRichard Mahomva, vati havashamiswi nemashoko ehurumende yeAmerica kuti haichabatsira Zimbabwe mukutsvaga nzira dzekubhadhara zvikwereti zvayo kunze. America inoti haina kufara nenyaya yemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore rapera uye kupambwa nekumbunyikidzwa kwevanopikisa. Asi vamahomba vanoti ishiri nemuririro wayo.
Hatifane kushamisika nekuti America hapana payakambotsigira kuda kwesaridzo inogadza ZANU-PF mutungamiriri weZimbabwe.
Vakamirira muzinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, muhurukuro yavakaita nezuro muHarare nestudio 7, vakati Zimbabwe yega ndiyo yakavimbisa kuita sarudzo dzakachena asi yakakundikana.
We felt that the elections fell short of regional and international standards. And quite honestly, we're not alone in that feeling. Many of the electoral observer missions reported the same, including some of Zimbabwe's own neighbors in the SADC region.
Takaona kuti sarudzo dzakaitwa hadzizadzisi zviga zvinotarisirwa panoitwa sarudzo dzepasi rese. Aya asi maonero edu chete, asi zvakataurwa nevakawanda vaiongorora sarudzo kusanganisira vemusadak.
Amai French vakatiwo vanoshushikana zvakanyanya nemhirizhonga yakaitika mushure.
We were also deeply disturbed by some of the events that have happened since elections, in particular some of the violent acts against opposition members and supporters, some of which have been injured and even killed.
Tiri kushushikana nezviitiko zvakaitika mushure mesarudzo, kunyanya mhirizhonga kunhengo dzevanopikisa nevatsigiri vavo. Vamwe vakakuvadzwa, vamwe vakaurawa. Mashoko edu kuhurumende ndeekuti vatange kufamba munzira dzeutongi hwejekerere.
Vamahomba vati Zimbabwe neAmerica inyika dzakaenzana uye America inofanirwa kutambira zvakasarudzwa nevana veZimbabwe.
Kuti imwe nyika inoda kupa mutemo kune dzimwe nyika chinhu chinenge chisingagamuchiriki, and pakaitika sarudzo dzisina kupokana. Tinenge takatarisirawo kuti dzimwe nyikawo dzinoshamwaridzana neZimbabwe dzigashire.
Izvi zvatsigirwa navaInnocent Ndori Kanda vanotsigira bato reZANU-PF.
Chavari kuita apa chete kuda kusotesa, kunyongosva nekukonzeresa shavashava muZimbabwe.
Imwe nyanzvi mune zvekudyidzana nedzimwe nyika vaAlois Mutizira vatiwo America haisi kuremekedza Zimbabwe.
Nyika iyoyo iri kuramba kunge ichipindirwa matongerwo enyika nedzimwewo nyika. Iyo inoda kuramba ichitongawo dzimwe nyika. Saka mune maonero angu tinoona kuti United States inoda kubata chibharo nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vapokana nemashoko ehurumende aya.
Kana masarudzo dzisina famba zvakanaka, zvinoreva kuti hurumende inenge iripo inenge isiri hurumende iri pamutemo, uye zvinenge isiri hurumende inokuwirirana pakati pevana veZimbabwe rindo hurumende yatinoda. Saka zvinonetsa kushanda nehurumende isina mandate yakakwana.
Mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo zvaitwa neAmerica zvanga zvichitarisirwa.
Tinoona chose kuti zvikwereti kuti zvidzoserwe kuvanhu vakakweretwa paida kuti zvijeke maererano nekusharwa kwehurumende yomujekerere yavanhu veZimbabwe. Zvinoderedza tsaona yemari dzinenge dzakakoreteswa hurumende yemunyika munomu.
VaClarice Maduku vanoshanda nesangano revechidiki rePlatform for Youth Development vati Zimbabwe yakafanana nejuzi ratizirai rinoti uku rinorukwa uku rinodudunurwa pakuedza kudyidzana neAmerica.
Iyo Zimbabwe pachezvayo yanga ichitaura kuti inoda ugama hwakanaka pasi rose, nekuti ine policy yekuti aiwa Zimbabwe haina wainofanira kunge ichivengana nayo.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vatiwo Zimbabwe inofanirwa kungoita sarudzo dzakachena kuti ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika.
Dzakabuda pachena musarudzo idzi dzaitwa idzi dzanga dziri dzetsvedi. Dzanga dziri sarudzo dzisina chimiro, muchiona zvakaitwa muHarare kuti vanhu vaishaiswa maballot papers kuti vavhote.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika dzinoti mashoko emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti Zimbabwe ishamwari yavose angori manyautsa mukanwa okuonya nzvimwe dzezvopfumi dziri kuyambira kuti pasina rutsigiro rweAmerica panyaya yezvikwereti upfumi hweZimbabwe unogona kugwadama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.